Vamwe vaimbova vashandi vepapurazi reInvestnet kuruwa vari kunetsekana nenyaya yezvimbuzi kubva zvatorwa purazi iri nehurumende richipiwa varimi vatema. Kushayikwa kwezvimbuzi kuri kupa kuti vanhu vanosvika mazana mana vashandise masango zvoisa upenyu hwavo munjodzi, sezvo nzvimbo iyi yakazarawo nhunzi. Mufundisi Junior Gwene vanoshanda neRock of Ages Ministries Trust vanova sapurazi wepaplot 5 Investment Farm vanoti mararamiro evashandi vanogara kukomboni yepurazi iri hunorwadza zvokuti vanombounganidza zvirimwa zvavo zvavanopa mhuri idzi. Amai Gwene vanoti inyasha chaidzo kuti hakuna ati arwara. Mufundisi Gwene vaendera mberi vachiti vashandi zvikuru varume havakoshesi nyaya dzezveutano hwavo.
Nazvotifungisa imwe nyaya takaita mudzimai watakaenda mhanyana kliniki iri 8 kilometers away kubva kuno. Tamhanyana neukliniki ikoko, murume anga tiramba kuenda nemukadzi ukliniki ndokubva anzi murume ngaatestwe tione HIV status yake. Murume akaramba kati handitwe izvozvo. Zvikanzi aiwa anga atiramba kuenda kukliniki, nokuti kukliniki vanoudzwa nezveHIV paunda unonyoresa chichi. Saka varume vari kunoku vanoramba vazhinji vacho kuenda kana nevakadzi vokliniki kana vane nhumbu.
Studio 7 yataura nemadzimai maviri anoti amai Laina Jim naamai Kurai James, avo vaiva pamaricho papurazi remumwe sapurazi uko kwavaikohwa hohwa wechirungu.
Kwatinogara hakuna matere, tinongoendawo musango godhomwa akaendawoko tingodhoma nowo tirimo imomuya. Mvura yakanayawo tsvina inongokukurwa ichiya mukomboni imomo mukavana vachingotambisawo.
Aya mafuru yaya mudumbu munombowabatawo zvangosiyana-siyana. Tisenda kumiofoti asi kiriniki yedu yatinofanira kunzi tiende teendera kuBhurumura asi kure, saka tinozongoenda yedu pamiofoti isiri wadhi yedu. Asi yedu yatinonzi tofanira kuenda ndikuBhurumura asi hatikwanisi kuenda nokuti kure, kunotingoida mota yekuti uchienda nekudzoka.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vatenda kuti vaiva vashandi vepamapurazi vari kusangana nematambudziko munyaya dzezveutano nemararamiro avo.
Mafamers ari padhuze haana kana tsisi yekuti we are able to tap labor from this compound, kuti vave netsisi kuenda kunotarisa mucompound macho pavanoita tap in labor kuti pakamira sei. Zvaiitwa nevarungu kudhara, tiziva kuti mucompound pavanowana labor pavanoita shortage labor pakagarwa sei.
Mutevedzeri wemukuru wesangano rinomirira vashandi vemumapurazi General Agriculture Plantation Workers Union of Zimbabwe GAPUZ vaAustin Muswere vatsinhirawo vachiti utano hwevaive vashandi vemumapurazi hwakavhiringidzwa zvakanyanya kubva zvakagoverwa minda patsva. Vakawanda vakasarawo vasina kana mvura yekunwa yakachena. Vaimbova mukuru webazi reutano mubatanidzwa hwehurumende Dr. Henry Matsorera vanoti
progress yese yatakaita nguva idzodziya yakazokukurwa patakaita land reform, nokuti hatina kuzoteverera vanhu vatakaisa kumaresettlement. Tinovabetsera neprogramu iyoyo, tinovabetsera kuvaka zvimbuzi.
Studio 7 yamboedza kutaura nevakuru vebazi reutano kuti vatipe divi ravo asi takundikana. Asi sachigaro wekomiti yezveutano kuparamende Dr. Ruth Labodi vati vachaongorora nyaya yeutano hwevari mumakomboni vozotipa minduro yakakwana. Ndakamirira Studio 7 kuruwa Mashonaland East, ndiniropafadzo mapimitse.